vachamisaraka zakupa humbo wavo commission ii kunyange hazvo umwe utungamiri webato ravo wanga wauya neuwandu hwavo nhasi mutauri wecommission ii iyo iri kutungamirwa navahalima motlante vajohn masuku vaudza studio 7 kuti vachiri kutarisira vachamisa kuti vazomira pamberi pecommission yavo
ichataona nje kuti vanga vachingopinda vachibuda vachitaudzana necommission asi commission pachezvayo inotarisira kuti vachamisa vachakwanisa kuuya munguva inotera nekuti panotarisirwa zvakare kuti vabiti vange vachiuya sezvo vari kunze kwenyika nebasa reparamende saka vari kuendera mberi vachingotarisira kuti vachauya asi zvamuri kutaura kuti maona utekwa tekwa hwese hwebato remdc huripo zvamboratidza kuti vangangodaro vari pedyo asi kubuda vachipinda koko vanhu vangofungidzira kuti dzimweni dzinguva pane zvavari kutaurirana nezvimwe zvavanga vachibvunza kucommission asi commission paimire ndepekuti inotarisira kuti vachamisa vachauya
vachamisa vatuma gweta ravo vatabani mpofu nemashoko kucommission yavamotlante iyi izvo zvatsinhirwa navamasuku
kwakungo kuti vakamirira vachamisa pachavo kuti vange vachiuya kwete kuti vange vakamirirwa negweta sekuona kwamaita vanga vachida kugara pawitness stand vakambonzi ngavambomira saka mamiriro ecommission ndekuti vanotarisira vachamisa pachavo kuti vazouya vakazvimirira saka handira kuzonzwa zvangu zvizhinji zvokuti chii chavataura asi ndangonzwa vachitaura nezveprocedure saka pane zvavanga vachigadzirisa zvinokwanisa kuitwa pacommission yakadai nezvingakwanisa kuitwa pacommission yakadai nokuti ndazonzwa vachipikisana nenyaya yekuti pane rimwe gweta rambogara parutivi zvati haranga riri parutivi haririsiriro rataura
mumwe wavatevedzeri wavachamisa vamorgan komichi vati vachamisa vakazvipira kuti vape humbo wecommission iyi asi vakamirira mhinduro panyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nemutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga vachazomiswawo pamberi pecommission iyi here
patika nyaya yehombika ifanira kuziva ndeyekuti vanhu ndipresident wepatika because eskisa ikapuwa paipai pasambura yavanhu vataya yakanzi because tainyo rakamenshoniwa namawitness akanga aripo but zvinhu zvinge zvichitawo fair munyika mazita ana comrade chiwenga akamenshoniwa ana munangagwa akamenshoniwa kuti zvinhu zvive zviri fair ngationewo kuti ivo vanouya kuzowitnessawo nokuti varume va vakaplayawo maroles avo chokutanga chekuti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti president wenyika ndiye ane constitutional power yekudeclare masoja that question is very very important kuti vazotaura president pamberi pevanhu nethe whole world kuti handina kudeclare masoja that's an answer that he must say or he deployed the soldiers then minister akanga aripo of defense by that time anova vice president vachiwenga vanofanira kuzotaurawo kuthe same question iyoyo yokuti vakaplaya role ipi as a minister of defense kuti masoja apinde mutsvici kana commission ikaenda ikapera isina those these two men inenge iri commission icharudza credibility saka hatisi kuda kuti vatambe zvaa zvokungochuza kuti because vanodherera kuti opposite nemdc in this matter toda kuti munhu ese aplay role yake
vamwe vapa humbo commission iyi ndivapaddington japa japa avo vaiva muongorori wesarudzo kana kuti election observer vajapa japa vaudza commission iyi kuti vakaona vanhu vaviri vachipfurwa nemasoja vakafa musi wa1 nyamavhuvhu uye vakawanda vakakuvara mushure mekupfurwa kwavakaitwa nemauto
pakona pa Nelson Mandela nadio potakaura nemurume akarohwa akabuda matumbu aigwesha ari kumadziro achibva afira ipapo vatabva ipapo vataenda pana chinhoi chitera masoja aya achiridzira vanhu pfuti taenda pakopakabhana tabva pakopakabhana takaenda pana Kenneth Kaunda vaine zitira zitaudzwa kunzi pane mukadzi apfurwa ipapo akafa vatabva ipapo vataudzwa kunzi nafuti kwakwaridzwa pfuti nemupurisa aigadha zanupf offices vataenda ikoko takasvika paine murasta anga apfurwa zvakare mabara acho nanhasi ari pabuilding iri pakona pa4th street najaston mile pakapfurwa mbozaa tabva ipapo ndakaenda kucommand center ndichida kundoona jaji prisila chigumba ndasvika ikoko ndakanzi hamukwanisi kuvaona bandaudzwa mukadzi zvaitika mutown vatatadza kuwanda kati vanhu vauraya zanje nemuripota kwarari central police handina kuzoenda nekuti mutawni maamatens maamakutyisa saka ndo exactly zvakaitika masoja akauraya vanhu masoja akaridza pfuti ndakamuona akaita nil down it horizontal angle achiridza pfuti inonzi 180 degrees akadambura vanhu vairi along Nelson Mandela ndiwandakaona vamwe ava takazosvika vatofa kudaro
vaenderera mberi vachiti masoja aisafanira kupinda mumigwagwa sezvo kuratidzira kwaiitwa musi uyu kwaikwaniswa kupedzwa nemapurisa mashomanana.
Chisimbai zvacho chinhu chaisina kukodzera zvachose. Dai vakatora riot police system, riot police only, vaigona kudhira nesituation. We have got demonstrations in the past munyika muno, mapurisa 20 or 30 nawo vachidispesa vanhu nemazimota aya anobuda mvura inosvinya. Dai vakaita saizvozvo semazwese, dai vanhu vasina kumbofa. Saka zvakaitwa izvo hazvifaniri kuitika futi.
Mumwe apaumbo wekomisheni iyi ndivashadrack Mashaya Mombe, avo vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance kuHarare South. VaMashaya Mombe, avo vaimborasa chigaro weZANU PF muprovhinsi yeHarare, vati mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu haina kukonzerwa neMDC Alliance, vachida yakakonzereswa neMDC Alliance. Kungadai kwakauya vanhu vakawanda musi uyu mumigwagwa.
Tiri kutaura nemakuzi president we MDC Alliance and Mr. Chamisa and that's the point that I'll keep it out of the ground.
VaMashaya Mombe varambawo zvakataurwa naumwe mufakazi zvokuti ndivo vaipa vakaratidzira ava zvinodhaka musi wairatidzirwa uyu. Mumwe apa humbo wekomisheni iyi ndiva Jim Kunaka, avo vano venhengo yebato reNational Patriotic Front. VaKunaka, avo vaimbovesa chigaro vechidiki muprovhinsi yeHarare muZANU PF, varamba kupindura mibvunzo yeimwe nhengo yekomisheni iyi, amai Charity Manyeruke, vachiti maoko avo vakasviba vakati vakamboshanda navo muZANU PF vachironga nyaya dzemhirizhonga vachishanda pamwe chete nevari muchiuto. VaKunaka vatiwo mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakakonzerwa nevechidiki veZANU PF, avo vaida kuti zvinzi MDC ndiyo yakakonzera mhirizhonga iyi. Vatiwo amai Manyeruke vaive nhengo yechikwata cheG40 vakazopanduka nekukara mari. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinozivikanwa kuti masoja ndiwo akauraya vanhu muna Nyamavhuvhu. Nokudaro hazvifaniri kunetsa kuti masoja ari pamavhidhiyo achiridza pfuti ashevedzwe kuti azopa humbowo.
Kuti vamunoti there was a passenger mumotikari yake, ndakapedzisira gore ripi kutaura naye kana kumumhoresa, nekuti ndanga ndiri chairman wekuZANU PF ndichitotumwa namai Manyerukava nevamwe vavo kuti endai munorova ana biti. Saka ushamwari hwangu, ini ndakabva muZANU PF 2018 paitwa kuu, ndobva ndakadzingowo muZANU PF. Ndakazenge ndaita ushamwari rini hwokuonekwa ndina biti mumotikari imwe chete isanga tisingaonane makore esaya.
Zvinonzi pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga yemusi uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfuurwa vakafa vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari, sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.